manera kana kamuri ya Zimbabwe ino studio 7
tichitepe nyura tiri mu Washington DC linyali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Notangana zvakare manera nhasi kuri musi wechishanu nyamavhuvhu 2021 makateerera ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi Ini ndini Rachel Tondi chitepfenyura ndiri kumba senzira yekuzvidzivirira kuchirwere cheCOVID-19. Yezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana Anna Machaya uyo akashaya ave nemakore 15 anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Zimbabwe Congress of Trade Unions yaenda kumatare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti vashandi vasamanikidzwe kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19. Mutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora nezuro vakadoma makurukota ehurumende yavo kana kuti shadow ministers. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Dare redzimhosva rekwamutare ranyima mukana wekubvisa mari yechibatiso murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana Anna Machaya uyo akashaya ave nemakore 15 panguva iyo aisununguka mwana wake kwamafararirwa mudunhu remanikaland Loida Moyo anotipa nyaya inotevera
Tirarami mumberume avo vanove nhengo yemapostori kwa Johani Marange vapinda mudare nhasi vachipomerwa mhosva yekubata chibharo pamwe nekukonzeresa kufa kwa Anna Machaya uyo aive nemakore 15 ekuberekwa Anna uyo akawadzirwa nevabereki vake kunava mumberume akafa mwedzi wapera apo aisununguka pamuviri panonzi yakaitiswa navamumberume asi mutongi wedare amai Lucy Mungwari vanyima vamumberume mukana kubvisa mari yechibatiso mushure mekunge muchuchisi wenyaya iyi vatiri vanhu mutyasira vapikisa vachiti musungwa haakodzere kuti apiwe mukana wekubvisa mari yechibatiso kuti atongwa achibva kumba sezvo akatarisana nemhosva hombe iyo yakapfachukira muno munyika nekunze vamutyasira vaudza dare kuti vamomberume semunhu akatarisana nemhosva yakadai vangangotiza munyika kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kumba sezvo vanhu vakawanda vakatsamwa nekufa kwemwana uyu gweta riri kumirira vamomberume va Brian Majamanda vaudza Studio 7 kuti musungwa acharamba ari muusungwa kusvika musi wa3 Gunyana apo achamwiswa zvakare pamberi pedare nhasi
tapinda mudare nhasi nenyaya yahatirarami mumberume uyo ari kupomedzerwa mhosva yekurara nemwana ari pasi makore anotarisirwa kuti angagona kubvuma kurara nemurume uye zvakare nemhosva yekuuraya achinzi akakonzeresa kufa kwemwana uyu wataura iwo kuti pane mukana wekuti mhosva idzi dzakaparwa saka vabva vamuisa panonzi paremand zvichireva kuti mukati mehusungwa deti raachadzoka kukoti musi wa3 September 2021 kuonawo kuti pangaita here mukana wekuti angabudiswawo nedare panze achizotongwa achibva zvake ari kumba kwake
vamajamanda vati vachakamirira kunzwa zvakabuda muongororo dzakaitwa dzekuda kuburisa pachena kana mwana akaberekwa uyu ari vavamomberume zvechokwadi
madna test hatisati tane maresults acho pari zvino asi masamples ake hatisvara mumberume akatorwa nezuro iko zvino tichakangomirirawo kuona kuti maresults acho ava papi uye ari kuti kudini
mutoriri wemapurisa assistant commissioner Ponyati mumashoko avo akabudiswa nezuro vakati mapurisa akasunga vamomberume vane makore 26 ekuberekwa vachizivikanwa zvakare nerekuti Evans Mumberume vanyati vakati akashaya musi wa15 chikunguru ndi Anna Machaya kwete memory Machaya sezvaitorwa uye memory mupenyu vanyati vakatiwo mapurisa ari kuda kusunga baba naamai vemufi vaedmo Machaya naamai Shaima vakabika avo vanove mapostori kwaJohani Marange nemhosva yekuvharidzira chokwadi chiri panyaya iyi vakatiwo vaviri ava vari kupomerwa zvakare mhosva yekuroodza mwanasikana ari pasi pemakore anobvumidzwa nemutemo kuti munhu aroorwe sangano refemal students network trust riri kukurudzira kuumbwa kweboka reinter ministerial task force kuti riongorore kupedzwa kwekuroodzwa kwevanasikana vasati vabva zera munyika ndakamirira studio 7 mamutare ndini Loida Moyo.
Sangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions raenda kumatare nechikumbiro chechimbi chimbi chekuti vashandi vasamanikizwe kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19 rechiti zviri kuitwa pari zvino zvinotyora kodzero dzevashandi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
ZCT yo yaendesa kudare gurukota revashandi vaPaul Mavhima, gweta guru rehurumende vaPrince Machaya pamwe nemamwe makambani ari kurambidza vashandi vasina kubayiwa nhomba yeCOVID-19 kuenda kubasa. Makambani aya anosanganisira makambani ehurumende anoti Tel1 neZimbabwe National Road Administration Zinara, kwozotiwo makambani akaita seWindmill, Zimnat Insurance, Citgo Zimbabwe pamwe neManicaland State University of Applied Science. Munyori mkuru weZCT yuva Jafet Moyo vaudza Studio 7 kuti vaenda kudare mushure mekuwana zvichemo zvakawanda kubva kuvashandi vari kurambidzwa kushanda nekuti havana kubayiwa nhomba yekudzivirira COVID-19.
Chiitiko chakashata maonero edu nenyaya yekuti iyo zvino hapana mutemo unoti munhu wega wega anofanira kuva akavaccinatwa.
Vamwe vati vanhu vane zvikonzero zvakasiyana siyana zvekuti vasabayiwe zvinosanganisira kutoshaya nhomba dzacho. Vatiwo hazvina zvazvinobatsira kuti makambani aya anorambidza vashandi vasina kubayiwa kushanda, asi vatengi vemakambani aya vachibvumidzwa kupinda mumakambani aya vasina kubayiwa. Izvo vati rusarura runofanira kumiswa. Vatiwo zvinosuwisa kuti hurumende iri kuramba yakapeta maoko kodzero dzevanhu dzichitsikwa tsikwa.
Saka tikuona kuti makambani ari kutora mutemo vachiita maoko avo. Iyo hurumende yakatopeta maoko zvayo. Ndipo patakwa tino pama court papers tinosaita iyo Minister of Labour kuti chiitiko chakashata unfair labour practice.
Mutungamiri wesangano revashandi Employers Confederation of Zimbabwe Dr. Israel Murefu vauza Studio 7 kuti nengo dzavo dziri kutora matano ekuchengetedza utano hwevashandi. Dr. Murefu vati sekuziva kwavo hapana vashandi vari kudzingwa basa nekuti havana kubayiwa nhomba, vachiti vari kungonzi vagare kumba kuitira kuti vasaparadzire chirwere ichi kune vaya vakabayiwa.
Handisi kuona pachikorwa mutemo kuti tii zvakafanana nekuti iwewe ukakwira kundege kana yabuda kusimuka andika ukazvisunga safety belt yako for your own safety ne safety yevamwe vanhu vari mundege. Ukadini nayo handidi kusunga seat belt unogona kuziburuka yacho.
VaMavhima vaudza Studio 7 kuti vari kupikisa chikumbiro cheZCTU kudare. Vati kuenda kumatare handiko kungagadzirisa nyaya iyi vachiti hurumende vashandi nevashandirwe vanofanira kuita nhaurirano dzekugadzirisa nyaya iyi pasi petripartite negotiating forum. Vatiwo zvakakosha kuti vashandirwe nevashandi vataurirane mumakambani avo. Vatiwo denda reCOVID-19 riri kupedza vanhu pasi rese uye hurumende haingaregi vanhu vachipera nekuda kwokuti pane vamwe vasingadi kubayiwa nhomba dzekudzivirira COVID-19.
Kana uri kumba kwako wakagara zvako kumba kwako unogona kuramba kuti handina basa nekuvaccinate. Vati kana wangobuda mumba uchiinda kubasa nedzimwe nzvimbo dzinosangana nevamwe vanhu unofanira kuziva kuti wave neresponsibility yekuti usaparadzire chirwere kuvanhu ivavo. Saka isu sehurumende hatingati vanhu vangoita zvavanoda isu tichiziva kuti chirwere ichi chinouraya and not kuno kuZimbabwe chete but pasi rese ndo zviri kuitika.
Dare repamusoro rinotarisirwa kutara zuva rekuti nyaya yeZCTU ichanzikwa rini svondo rinouya. Zimbabwe inoti iri kuronga kubaya vanhu mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti COVID-19 isarambe ichipararira munyika. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangosha.
Vanhu vakabayiwa nhomba yekutanga yeCovaxin vari kuchema nerekuti havasati vabaiwa nhomba yepiri sezvoko vaccine isiri kuwanikwa munzvimbo dzavanogara. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevakabaiwa nhomba iyi asina kuda kuzivikanwa nezita rake anoti aifanirwa kuwana nhomba yepiri musi wa18 Chikumi asi kusvika pari zvino asati aiwana. Murume uyu achi paakaenda kuchipatara chakabairwa nhomba yekutanga akaudzwa kuti nhomba yekovaccine kwanga kusisina.
Ndakabaiwa first dose yangu yekovaccine zva20 May. Then ndakapiwa next dose yangu ndaifanira kuzoiwana musi wa18 June. Saka ndapedza kudaro ndasvika ndikatarira kunzi hapana mushonga. Ndikati semuti hapana mushonga zvikanzi Covaxin yakaexpire. Yaexpire kudaro zvikanzi hatizive kuti ichazoya rini imwe yacho. Saka from 20 May pandikabayiwa nanhasi Covaxin haisati yauya.
Murume uyu atiwo haasi kuwana ruzivo rwakazara kuti anogona kubayiwa imwe nhomba yeimwe mhando here kana kwete.
Kuti ndiwane munhu anonditsanangura ndodi ndobayiwa here. New JBSI iri kuwanikwa hapana ari kwanisa kunyatsotsanangura.
Nyanzvi mune zveutano uye vari mukuru wesangano recommunity working group on health vaita irusike vanoti zvakakosha kuti hurumende iwanise vese vanenge vabayiwa nhomba yekutanga nhomba yepiri. Varusike vanoti munhu akabayiwa nhomba imwe chete kunhomba dzinofanirwa kubayiwa mbiri anenge asina dziviriro yakakwana.
Tikuona pane dambudziko revaya vakabayiwa nhomba yekuindia iya yekovaccine vamwe vacho nanhasi vari kushungurudzika zvikuru kuti vakwanise kuwana nhomba yepiri. Saka zvinenge zvakakosha kuti munhu kuti anzi awana kudzivirirwa kwakakwana munhu iyeye anenge asifanirwa kubayiwa nhomba mbiri. Saka akabayiwa nhomba imwe chete chete zvoreva kuti dziviriro yake haina kunyatsokwana.
Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vaudza Studio 7 kuti vanga vasina ruzivo nezvekushayikwa kwenhomba yekovaccine vakati titaura naDr. Max Hove vanoona nezvekurwiswa kwezvirwere mubazi rezveutano. Asi Dr. Hove vaudza Studio 7 kuti tutumire mubvunzo sezvo vanga vari mumusangano. Dr. Hove vanga vasati vapindura mubvunzo yedu pataenda pamhepo. Zimbabwe yakapiwa neIndia nhomba dzekovaccine zviuru 35. Pamusoro pekovaccine, Zimbabwe iri kubayawo nhomba yeSputnik V kubva kuRussia, Sinopharm neSinovac kubva kuChina uye ichange yobayawo nhomba yeJohnson and Johnson. Hurumende inoti neurongwa hwekubaya nhomba yecovid-19 vanhu vanosvika mamiriyoni 10 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana senzira yekumisa kupararira kwechirwere ichi. Hurumende yakazivisa nezuro kuti covid-19 yakauraya vanhu 10 nevanomwe uye vanhu 400 nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru 121 900 vaviri 121,902 uye vafa nechirwere ichi vava zviuru 4,198. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga munyika yose vava mamiriyoni 2 nezviuru 233,000 565. 2,233,565. Vabayiwa nhomba yepiri vava miriyoni nezviuru 376,000 552. 1,386,752. Uwandu huchakwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.
Mutungamiri weMDCT vadhadha nezuro vakadoma makurukota ehurumende yavo kana kuti shadow ministers 26 pamwe nemamwe 10 achange ari makurukota ematunhu kana kuti provincial ministers. Vamwe vakadoma kuve makurukota vanosanganisira vaMorgan Comage. Avo vakadoma kuve gurukota rezvekudzivirirwa kwenyika vatapiwa mashakada vari gurukota rezveupfumi Dr. Ruth Labode, segurukota rezveutano Amai Paulina Mpariwa vari gurukota rezvevashandi nemabasa. VaPeter Moyo vachidomwawo segurukota rinoona nezvekugadzikana kwenyika. Mwanakomana wevaimbo vemutungamiri weMDC wekutanga Muchaka Vumogen Tsvangirai vaVincent Tsvangirai vakadomwawo kuve gurukota rinoona nezvevechidiki mitambo netsika. Vakadomwe kuve makurukota ematunhu vanosanganisira vaMorgan Femai avo vachange vari gurukota redunhu reHarare, vaGift Konjana vari gurukota redunhu reMashonaland West, amai Jane Chifamba vari gurukota reMashonaland East, vaGift Chimanikire vari kuMashonaland Central, kuchitiwo vaJiles Mutsekwa vari gurukota redunhu reManicaland. Tauriri wavamonzora vaLloyd Damba vanoti mutungamiri webato ravo akatora danho iri achitevera kodzero dzinowanikwa munyika ine utongo hwejekerere, idzo dzinobvumidza mapato anopikisa kuti aumbewo dare remakurukota rinenge richiona kuti hurumende yemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa iri kushanda sei. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri weStudio 7.
Ichokwadi kuti izvo president wedu vaMonzora vachiva zvinhu zvakare mutungamiri weMDC Alliance yakanyorwa pachibvumirano chakaitwa musi wa7 August muna 2017 waita musangano nevatori venhau vachiipa kushambadza nekutaura kuti anozova shadow cabinet minister mukabinet yavo ndiani.
Saka ndavanani vadomwa navaMonzora kuve makurukota?
Makurukota asarudzwa navaMonzora vanosanganisira Senator Morgan Komichi vanova ndiwo national chairman wedu, vaitwa Minister of Defence and War Veterans Affairs, kwaiswawo vana Busukuta Masara, kwaiswawo Mai Mpariwa nedzimwe nhengo dzakawanda, asi kwese pamwe chete vanosvika pa26. Vanhu ivava vaiswa kuburikidza nekuti vane nhoroondo yemusangano, vane experience mukabhineti, vakambosita mukabhineti yeGNU. Vanhu ivava vane zvirongwa zvavainazvo zvavaiswa imomo, ane vakasa kutomaisine mazita. Asi muchavaona nemabasa vari vanenge vachiita muparliament, muchanzwa zvavanenge vachitaura, nekuti vanhu ivava vari tried and tested pachirungu.
Sei vaMonzora vatora danho irori rekuumba dare remakurukota ivo vasiri muhurumende?
Mukoma Jonga, ndofunga munoziva kuti pasi chigare izvi zvinoitwa munyika dzese dzine demokrasi mune utongi hwejekerere, kuti opposition inoita mashadow cabinet ministers. Mashadow cabinet minister basa ravo nderekuti vaite checkmate pachirungu macabinet ministers ehurumende inenge ichitonga, vachipanudzi maalternative policies ekuti vanhu vaone kuti iri bato iri riri kupikisa ibato riri serious nenyaya dzematemerwo enyika, nenyaya dzekuchinja upfumi hwenyika, nenyaya dzekutungamirira nyika, kuti hatisipo pamahombwe, nekuti isu tinotora kuti chigaro chatinacho seopposition hachisi chemahombwe budi, hachisi chekutamba. Saka vaMonzora vatora danho iri nekuda kwekuti vaona kuti no, kubvira pavakapinda vanga vachiri kuconsulta kuti who is the best person anokwanisa kuita minister weenergy, anokwanisa kuita minister wefinance, anokwanisa kuita minister wesport, minister weyouth. Ndosaka maona kuti mimi wanyatsodzamisa pfungwa dzavo, vakana kuti mwana wapresident wedu kutanga vaMorgan Tsvangirai anova Vincent aitwa minister weyouth, sports, arts and culture, zvinoizvo zvinoda udzamu.
Sei zvakatora nguva yakareba kudai kuti vaMonzora vanga vachiumba dare remakurukota izvi?
Ndofunga kubvira pakapinda vaMonzora vachiiswa pacongress musi wa27 December vanga vasina kumbobvira vaisa shadow cabinet, nekuti vanga vachiri pakati pekufunga, pakati pekubvunza, nekuti mudemokrasi hamuna humbimbi ndoga, unotobvunza kubva kune vatungamiri vese kumaprovinsi vanokuteedzera, vaunoteerera, vanokutaurira kusanganisa nesu kuti anokwanisa kuita apa ndiani.
Avo vanga vari mutauriri wemutungamiri weMDCT vaDouglas Monzora, vaLloyd Damba, vachitaura vari parunare vari muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Yasvika nguva yekuti timbonzwa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano rinoona nezvevapoteri pasi rose reUnited Nations High Commission for Refugees rinoti mamiriyoni akawanda evanhu vemuAfghanistan avo vari panguva yakaomarara panguva ino vari kuda rubatsiro rwechimbi chimbi, uye masangano epasi rose haafanirwe kukanganwa vanhu ava sezvo vachida rubatsiro rwepekugara. Kusagadzikana kuri munyika iyi kwamanikidza vanhu vanodarika 500,000 ezviuru, vazhinji vavo vari madzimai nevana vadiki, kuti vatize misha yavo muAfghanistan. Vakuru vakuru vemunorth Carolina kuAmerica vanoti vanhu vaviri vafa uye vamwe vanhu makumi maviri havasi kuzivikanwa kwavari zvichitevera mafashamo emvura akaitika muHaywood County. Masangano anorwira kodzoro dzevanhu verudzi rweKhoisan mudunhu reSadag anoti ava kuita maonera pamwe chuma chemuzukuru nechinangwa chekuona kuti vanhu ava vawaniswa mikana yakaenzana munyaya dzedzidzo, upfumi nebudiriro. Shingirai Madondo anoti panyaya inotevera.
Sezvo vanasorojena varere muhapwa dzemakomo vakati chara chimwe hachitswanyinda, masangano anorira kodzero dzevanhu muZimbabwe, Botswana, South Africa, Namibia, Zambia neAngola anoti donzo rekuita mushandira pamwe uyu rakauya mushure mekuona kuti matambudziko anosanganikwa nevanhu ava akafanana kunyange vari munyika dzakasiyana. Vanhu vechiKhoisan vane ukama hwakadzama nevanhu verudzi rweMaori, avo vanova vekutanga kugara kuCanada neNew Zealand. Asi vanhu vechiKhoisan vanotarisirwa pasi nedzihurumende dzenyika dzavagere, idzo dzisingadi kuvavona sevanhu vekutanga kugara munyika idzi. Izvi ndizvo zvakaita kuti sangano reSane News Network kana kuti SANNet muchidimbu, iro rine muzinda waro mukuru muBotswana, rumbwe nechinangwa chekuti kuve nekushandidzana kune udzamu pakati pevanhu verudzi urwu munyika dziri kuchamhembe kwaAfrika. Mukuru musangano reSANNet vaJob Morris vanoti sangano ravo riri kuunza vanhu ava pamwe chete kunyanya vechidiki munyika dziri muSadik nokuti vari kusangana nematambudziko akafanana kunyange hazvo vachigara munyika dzakasiyana.
Tiine mushandira pamwe nemamwe masangano eTheChiKhoisan muBotswana, South Africa, Namibia, Zimbabwe nevamwe vedu kuAngola nokuti kune vanhu veChiKhoisan vari kugara munyika iyi.
Vanotiwo sangano ravo riri kuedza neparinogona napo kupa vanhu veChiKhoisan mikana yekuti vaendere nemberi nedzidzo uye kuti vakwanise kuvandudza upenyu hwavo. Mukuru wesangano retsorotso Sand Development Trust, iro rakatangwa muna 2014 senzira yekumutsidzira tsika nemagaruro evanhu vechiKhoisan vaDavid Ndlovu, vanoti kushanda nesangano reSANNet kuri kubatsira zvikuru. Kubva pakatanga sangano ravo kuita mushandira pamwe neSANNet, vaNdlovu vanoti sangano ravo rakakwanisa kukurudzira varume vatatu vechiKhoisan kuti vaenderere mberi nezvidzidzo zvavo kuMidland State University pari zvino.
Meeting with these other groups made us grow to
kushanda nemamwe masangano mudunhu reSadag kwakatibatsira kuti tikure kusvika patiri pari zvino. Tiri kushanda neSan Youth Network, iyo yava sangano riri kuunganidza masangano ose mudunhu reSadag munyaya dzevechidiki veChiKhoisan. Vari kuita basa guru kwazvo mukutsvaga nzira dzekubatsira vechidiki mudunhu reSadag munyaya dzedzidzo.
Brian Ncube avo vane makore makumi maviri, vaVictor Moyo vane makumi maviri nerimwe chete, pamwe chete navaObvious Ndlovu avo vane makore makumi maviri nematanhatu vari kuita gore ravo rekutanga kudzidza zvidzidzo zveBachelor of Arts in Education degree. Varume ava vanobva kucholocho mudunhu reBulilima kuMatabeleland North, uko kunowanikwa vanhu verudzi urwu avo vakasvika zviuru zviviri nezvishanu. Studio 7 anaukwanisa kutaura nevatatu ava sezvo maBaron West Midland State University vatinacha zvishiri varamba kuti titaure nevadzidzi ava vachiti vatori venhau vari kukanganisa kudzidza kwavo.
Vana vangativape mukana wekuti vambotendla vasati vatendla vanava, kwauya vanhu, kwauya avo, kwauya ava.
Nyanzvi munyaya dzekodzero dzevanhu uya vari mukuru wesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kuAfrica vaDeva Mavinga vanoti kutyogwa kukodzero dzevanhu ava kuri kuitika zvakanyanya munyika dziri kuchamhembe kuAfrica.
Vanhu verudzi rweChiKhoisan kuchamhembe kweAfrica vari munyika dzakasiyana dzinosanganisira Zimbabwe, South Africa, Angola, Namibia, Botswana, ndivo vanhu vakatanga kugara munyika yeAfrica, ndivo rudzi rwekutanga. Asi iko zvino vava vashoma zvakanyanyisa uyezve vanosangana nematambudziko akafanana ekuti nyika dzavagere madziri hadzisi kuremekedza tsika dzavo nemagariro avo pasi chigare.
Sezvo sangano reSandy Tribunal rakapunzwa, Vamavinga vari kukurudzira kuti vanhu ava vakwidze nyaya yavo kubazi rinoona nezvekodzero dzevanhu mugungano reAfrican Union.
Dare reSADC Tribunal rakapazwa ndiro raikwanisa kuvabatsira nenzira yakanaka nekuti ranga riri iro dare rine mitemo yekuti vanhu vakaita serudzi rwechikoisani vaigona kuendesa nyaya dzavo kudare iroro, asi hakuchisina iko zvino. Asi zvakakosha zvakare kuti rudzi urwu munyika dzavagere idzi vasimudze nyaya yavo vaende nayo kuAfrican Union, kuAfrican Commission inoona nezvekodzero dzevanhu.
Ruzhinji rwevanhu vechikoisani muZimbabwe haruchatauri mutauro warwo, sezvo vanhu ava vave kutaura rurimi rwendebele, vamwe vachitaura Kalanga, iyo inotaurwa nevazhinji mumatunhu eBulilima neMangwe. Zvinonzi vanhu vechikoisani avo vairarama nekuvhima nekurima vakabviswa nechisimba munzvimbo yemadzitateguru avo muna 1928 kuitira kuti kudzikwe wange National Park, izvo zvakaita kuti vazhinji varambe vari muhurombo sezvo vasiri kujaira upenyu hunoraramwa nevamwe vanhu. Matunhu mazhinji muZimbabwe akatanga kugarwa nevanhu ava, uye izvi zvinoonekwa nemifananidzo yavakasiya vanyora pamatombo emumakomo avaigara. Veruzhinji vanoziva vanhu ava nezita rine kakunyomba mukati rekuti vana mandione vepi kana kuti Bushmen. Uwandu hwevanhu ava muZimbabwe huzivikanwa zvizere kunyanga zvo zvichinzi vanosvika zviuru zvitatu kana kudarika, sezvo vazhinji vavo vakafa nechirwere chemukondombera nezvimwe. Studio 7 anaukwanisa kuunzwa divi rehurumende panyaya iyi apo pataenda pamhepo. Ndakamirira Studio 7 Francis Town Botswana, ndini Shingirai Madondo.
Murairidzi weMaorias anoti Zimbabwe haifanire kutarisira pasi Malawi mumakundano eAfcon 2021. Michael Kariati anoti panyaya inotevera.
Zedravi Klogarusik anoti matarisirwo ari kuitwa Senegal ndiwo anofanirwa kuitwawo Malawi, nekuti kuvemo kwayo mafinari AFCON kunoratidza kuti inokwanisa kukwikwidza zvine mutsindo.
That means fully respect like we're going to give for Senegal. Also the same full respect we have to give to Malawi.
Logarithmic, anoti nabvu haitambwe nemazita kana nembiri, asi munhandare umo mucharatidza chokwadi kuti vari pamusoro muAfrica ndevapi.
If you look on the paper, Senegal should be favorite. But that's only on the paper. When we come on the field, then we have to talk on the field.
Kunze kwe Zimbabwe, Senegal, neMalawi, chimwe chikwata chiri mugungano reGroup B iri eGuinea. Zvikwata zviviri zvinopedza zviri pamusoro-soro mugungano iri. Ndizvo zvinoenderera mberi nemakundano aya. Kunyange hazvo kune zvimwe zvikwata zvichapedza zviri pachinhano chechitatu zvinoenderera mberi. Manager weMaorias vaWellington Mpandare vanoti havasi kuda zvekutamburira makwikwi aya.
Tinopedzerana tiri mazera mamwe chete kuona isusu pane dzinopinda 2 pamusoro neri page 2 pacho dzinokwarifaya kuenda mberi. Zvinoreva izvo tinodogona kuenda tiri panumber 2, ndo zvatirikutarisa chete.
Zimbabwe neMalawi ndizvo zvikwata zvekuchamhembe kweAfrica zvakabudirira kuenda kuAfcon 2021 zvichitevera kukundikana kweSouth Africa neZambia, idzo dzine mukurumbira. Makundano eAfcon ari kutanga musi wa9 ndira achipera musi wa6 kukadzi 2022. Asi Zimbabwe ine mutambo we-2022 World Cup neSouth Africa muNational Sports Stadium musi wa3 Gunyana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Muchirongwa cheLive Talk na8pm tiri kutarisa zviri kuitika munyika. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi. Murume akasungirwa mhosva yekuitisa pamuviri mwanasikana ana machaya, uyo akashaya ave nemakore 15, anyimwa mukana wekubvisa mari yechibatiso nhasi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7 at voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paWWW.voashona.com. Ini ndini Ray Choto, ndiri mu Washington DC.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Amatshono zisoko siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC. Siyalamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesihlanu mhlaka 20 kuNcwabakazi 2021. Ngosithandekile Mhlanga, endabeni zethu lamhlanje.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule sisemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave.
Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlola betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kube phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini.
Abenhlanganiso emela izisebenzi ye-ZCTU sebekhweze emthethwandaba owe-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Kuliviki uhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo mfakazi. Abezempilakahle bathi uZulu angaze ajabulela ukuthi kuviki edluleyo inani labantu abakade behlolwa betholakala bele-COVID-19 laba bebulawa yileli gcikwane belikhanya lisehla ngoba ilizwe lilokhe liphakathi kwegagasi lesithathu lalolu bhubhane njalo lomkhuhlane ulokhe uyingozi. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngogcweleyo.
Kumalanga amahlanu adluleyo, eleZimbabwe libonakale lisiba lenani elingaphansi kwamakhulu amahlanu, lamachumi amahlanu 550, abantu abakade betholakala bele-COVID-19, kuthi abakade bekhulelwa yilomkhuhlane bebesiba ngaphansi kwamachumi amathathu, i-30. Omunye wengcwethi zezempilakahle, uDokotela Mthabisi Bhebhe, uchasisa kabanzi ngaleli nani.
Izolo khona sirecorde 404 new cases and 17 deaths. Engakutsho ukuthi uZulu akumelanga bejabule kusesemasinya kathesi, asikaphumi ku-third wave. Ngakho ke engaku-encourage umuntu wonke ukuthi kababe vaccinated, umuntu wonke kabe vaccinated ukuze bezivikele ekufeni lokuadmitha umkhuhlane COVID-19.
Umsekeli kaMeya wakoBulawayo uKhansila Mlandu Ncube uthi abantu bengaziyengi ukuthi sebenqoba empini yokumelana lalolu bhubhane.
Nani lingakhanya ingani selehlile elamafika, kodwa hey lama statistics esilayo koBulawayo kasimanga kuhle. Kumele abantu beziphathe ngoba thina sifuna nguzero.
Umnumzana Thembelani Dube, ilunga lenhlanganiso emele izakhamizi eBulawayo Progressive Residents Association, uthi abantu kabangayekethisi ukulandela iziqondiso zokuvikela iku-COVID-19.
EZimbabwe abantu kabathestwa door to door. Abantu abathestwa i-COVID-19 yilaba ababethe bagula basondelela lapho kuthestwa khona. Ngokunjalo kuzafika ukuthi amanani ngabe sesehla ngenxa yokuthi 1 ama-test kits angabe kuyikuthi ashoda, 2 abantu abafika ezibhedlela befuna ukuyathesta mhlawumbe sebebalutshwana, 3 sokungaba yikho ukuthi mhlawumbe inani le-COVID abantu abalayo sebebalutshwana. Kodwa abantu kabaqapheli ukuthi statistics kasitsho ukuthi inani labantu abale-COVID sebebalutshwana.
Kusenjalo, okwensuku ezimbili ezedluleyo, izisebenzi zesibhedlela sempilo koBulawayo beziqhuba uhlelo lokubuthanisa igazi ngoba besithi iziphala sezehlile okwamagama ngenxa ye-COVID-19 elivimba ukuba abantu bahlangane. Bathi njalo igazi eliningi belivela kubafundi, kungakho ngesikhathi izikolo zivaliwe imikhankaso yokupha igazi ibingenelisi ukuqhutshwa. Umnumzana Ivindosi Ziba, okhokhela inhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association esibhedlela sempilo kobulawayo ukhuthaza uZulu ukuba ayekupha igazi esibhedlela seUnited Bulawayo Hospital.
Isikolo lapho esajala khona ukuthola igazi sezivaliwe. I-lockdown le ivale ama-gatherings amaningi. Esasithi ihlelo lakhona sibonile ukuthi luhambe kahle and abantu basinike i-support. Siyakhuthaza uSulu ukuthi everyday umuntu ma efuna ukudonate igazi engameleli ukuthi khona khona zamelela ugqitshe uyahamba edonate igazi kumasayithi ethu.
Kugqitshwa usuku lwayizolo ugatsha lwezempilakahle lukhiphe umbiko wokuba bangamakhulu amane lane i-404 ababanjwe belo mkhuhlane we-COVID-19 kuthi ababhubhileyo balitshumi lasikhombisa i-17. Kutshaya ihola lesithathu emini izolo bekulaliswe abantu abangamatshumi amahlanu i-50 ezibhedlela okuletha inani labantu bonke abasezibhedlela lifike kumakhulu amane letshumi lasikhombisa i-417. Kuthi abasindileyo izolo bazinkulungwane ezimbili lekhulu lamatshumi ayisitshiyagalolunye lasikhombisa i-2197. Kuthi elizweni lonke isilinganiso sokuphepha umkhuhlane we-COVID-19 simi kumatshumi ayisitshiyagalombili lanhlanu ekhulwini i-85%. Abahlabe ijekiseni yokuqala izolo eyokulwisana nomkhuhlane we-COVID-19 baphose bafika kunkulungwane ezingamatshumi amane lamakhulu amabili i-40,219 okuletha inani labahlabe ijekiseni yokuqala elizweni lifike kuzigidi ezimbili lenkulungwane ezedlula amakhulu amabili i-2,233,565. Kuthi abahlabe ngokugcweleyo izolo bafika inkulungwane ezingamatshumi amathathu lasitshiyagalombili i-38,378. Lokhu kuletha bonke asebehlabile amajekiseni amabili bafike kusigidi lenkulungwane ezingamakhulu amathathu lasitshiyagalombili i-1,386,752. Ngimele iStudio 7 kobulawayo ngingubathabile Masuku.
Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu we-High Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi ukuthi zihlatshwe ijekiseni yokwenqabela i-COVID-19 ngabaqhatshi. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuza ngesikhathi amankampani afana labo Delta, OK Zimbabwe, T1 lamanye esekhipha imibiko ethi wonke umuntu ongahlatshwanga ijekiseni le-COVID-19 ame ukuya emsebenzini. Abamalungelo oluntu bathi lokhu kungaphandle komthetho ngoba asiwo wonke umuntu ofuna ukuhlatshwa ijekiseni le-COVID-19 ngenxa yenkolo zabantu le mibono ehlukeneyo. Ingcitshi zezempilakahle zithi wonke umuntu kumele ahlatshwe ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 ukuze inani labantu abalalisa isibhedlela ngenxa ye-COVID-19 lehle. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uchasise ngenyathelo labo leli.
Kube lokukhalaza okukhulu okuvelela kuzisebenzi ezithize sesibone ama-companies esingathi ngaba angafika kumbe phezu kwesikhombisa. Angaba maningi ama-companies anjalo. Bathi khona nxa bengakhiphanga ke kumbe bengazange betshenise ama-certificate kumbe bangazange betshenise ukuthi bahlatshiwe akufanelanga bengene emsebenzini. Izo zikhalazo ebezikhona.
Ugcizelele sithi izisebenzi lamalungelo okumele ahlonitshwe nguhulumende lamankampani kungelani lokuba kulomkhuhlane we-COVID-19
eZimbabwe besingakaze sibe lomthetho ke obamba abantu ngamandla ukuthi bethole i-vaccination.
Esinye sakamuzi eHarare esingahlatshwanga umnumzana Michael Sibanda uthi uvumelana ne-ZCTU esithi ukholo lwakhe kaluvumeli ukuhlatshwa.
Abantu awufuniye ukuthi beforswe ukuthi bevaccinate ngoba abanye thina sikholwa ngokuthi ukuvaccinate indlela zokutshengisa ukuthi sesingena eku-revelations. So thina abanye ukholo kwethu vele awuhambelani la, siyabe singani sesingabantu kaSathane.
Kodwa enye ingcitshi kwezempilakahle umnumzana Peter Sithole uphikisane lalombono.
Sixotshana lalokho okubizwa kuthiwa yi-herd immunity, oyikhona okuza kwenza ukuthi ilizwe livuleke ezenotho i-economy ivuleke oyiyona nto ezakwenza ukuthi abantwana babuyele ezikolo sebehlatshiwe okuyikhona uzakwenza ukuthi abafana laba abancane abalezipho zokudlala ibhora baqhubeke bedlala lelo bhora okwamanje akudlalwa bhora okwamanje abantwana abahlabelayo kabanelisi ukubuthanisa abantu ukuthi behlabile ukuthi bathole izimali benelise labo ukuphilisa imuli zabo so nxa uhulumende ezaqala ukuncenga abantu umnyahambe namuhla abanye bengahambi i-herd immunity leyi kasi soke safa sayifika leyo 60%.
Umphathi ndaba obona ngezemsebenzi umnumzana Phuma Vima uthi ukuthi lolu daba emthetho ndaba akuncedi lutho okuqakathekileyo ukuthi amacele omathathu athi uhulumende izisebenzi nabaqhatshi bahlale phansi bakhulumisane phansi kwedale le-tripartite negotiating forum uqhubeke esithi ubhubhane le-COVID-19 luyaziwa ukuthi soluphazamise okuningi emazweni omhlaba ngakho-ke uhulumende uzazama ngazo zonke indlela ukulondoloza abantu baseZimbabwe yikho ethenge amajekiseni ama-vaccines
ndakathalisana nedenda ratambuza nyika pasi rese
udaba olukhona ngolokuthi amajekiseni anceda ukuba umuntu engahlatshwa akatheleli umkhuhlane abanye abantu njalo ayavikela impilo nxa uhlezi emzini wakho awulani lokuhlatshwa kodwa nxa ufuna ukuphuma endlini hlatshwa
ukuthi usaphalazile izirwele kubantu babo
umthetho waphezulu owe-high court ukhangelele ukwazisa ngeviki ezayo ukuba udaba lwabe-CTU luzathethwa nini uhulumende uthi isifiso sakhe ngesokuhlaba abantu abangaba izigidi ezilithumi ijekiseni le-COVID-19 vaccine kumbe abangaba isilinganiso sokungamathumi ayisithupha ekhulwini 60% ukuze lufezeke uhlelo olwe-herd immunity eZimbabwe ngimele isitudio 7 ngiseharare ngingumlondolozi Ndlovu
phambi komthethwandaba kamantshi eMutare namuhla isetheswa icala lokubangela ukufa kwakhe igqwetha elimelayo umnumzana Brian Majamanda utshele iStudio 7 ukuthi umantshi unkosikazi Linet Mary Mungwari uthe umnumzana Momberume ukhangelelwe ukuphindela njalo kulo mthethwandaba mhla ka-3 ngenyanga ezayo
Tapinda mudare nasi nenyaya ya tirarami Momberume
uthi bazazama njengamagqwetha ukubona ukuthi uthoniswa engavalelwanga entolongweni ngemva kokuncitshwa imvumo yokuthi akhululwe ngemali yesibambiso ye-bail okutsho ukuthi okwamanje uzabe lokhu evalelwe umtshutshisi umnumzana Terivani Mutyasiba utshelele lidale ukuthi umnumzana Momberume ulakho ukubaleka ngenxa yecala aletheswayo umnumzana Majamanda uqhubeke wathi balindele impumela ye-DNA test ethethwe izolo eyokudingisisa ukuthi umnumzana Momberume oleminyaka engama-26 nguye yini owabangela ukuthi umuyi akhulelwe
ma-DNA test atisadane ma-results asho barizo
embikweni oyethulwe izolo isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uchasise ukuthi igama lomuyi ngu-Anna Machaya hatshi u-memory Machaya njengalokho bekuphume enkundleni zebulenjini uthe wakhulelwa eleminyaka elithumi lane wabeletha iseleminyaka elithumi lanhlanu njalo umemori isihlobo sikamuye esileminyaka engamathumi amabili lambili 22 esendele eMontoro kumnumzana Lamek Magonye Sigodla oleminyaka engamathumi amahlanu lane i-54 umnumzana Nyathi uthe abazali bakamuye u-Ana unkosikazi Shai Mavika lomnumzana Edmo Machaya abangamalunga esonto yeJohane Marange betheswa icala lokuvimbela amapholisa ukuthi adingisise kuhle ngalolu daba kanye lolokwendisa umntwana oleminyaka ephansi kulaleyo evunyelwa ngumthetho Kulayitok namhlanje kuhlelo sikhangela ukukhuphuka kwenani lasebebulawa yi-COVID-19 kanye labafunyanwa bele gcikwane leli. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe amafitshane. Umongameli Joe Biden wele Melika uxwayise abesiTaliban kwele Afghanistan ukuthi bengalokothi baphazamise uhlelo lokuhlenga abantu asebesuswa elizweni lelo ababhekane lobunzima ngemva kokuphuma kwamasotsha eMelika akade encedisa ibutho likahulumende kwezomvikela uhlelo olugqitshwe ngemva kweminyaka edlula engamashumi amabili. Kodwa ke abebandla eliphikisayo kwele Melika elama-Republicans liyalisola inyathelo likahulumende kamongameli Biden lokususa amasotsha aleli lizwe kwele Afghanistan. Ekhuluma esabelweni asimelayo edalele Senate, umkhokheli wabebandla lama-Republicans uleli dalele Senate, uSenate Minority Leader Mitch McConnell utsheleli inyathelo ngelobugwala elenziwe yilizwe elithuthuke njengeMelika. Abohlangothi olubona ngokuqondiswa komsebenzi wokulungiswa kwezimota kwele Melika lubikwa solusungule uphenyo ngumvulo lokuxwayisisa izimota eziphose zifike isigidi ezilungiswe ngabenkampani yeTesla ngemva kwemibiko ebisiphumayo kungasebenzi kuhle kwalezi zimota osekubangele ingozi ezithize zomgwaqo. Inkokheli yamazwe akumanyana wangezansi wezwekazile Africa we-Southern African Development Community yebithe gwaqa kwele Malawi ngolwesibili emhlanganweni wesimajumi mane lanye wale inhlanganiso itshayele ihlombe uZulu waseZambia ngokuqhuba ukhetho olubalulekileyo lapho umkhokheli webandla eliphikisayo uMnumzana Kayinde Ishilema anqobe khona.
Ibandla le-MDCT selikhethe amalunga angamashumi lasithupha 26 ukuba lezikhundla ezifana lezamalunga edale lekhabhinethi likahulumente. Abakhethiweyo babalisa uMnumzana Morgan Komiji wezomvikela, uMnumzana Thapiwa Machakada wezenotho, uMnumzana Vincent Changirai wezabatsha lemidlalo, uNkosikazi Ruth Labote wezempilakahle noNkosikazi Paulina Mbariwa okhethiwe ukumela ugatsha lwezisebenzi lempilakahle. Umkhokheli webandla le-MDCT uMnumzana Douglas Monzora utshele iphephandaba le-The Herald ukuthi amalunga la azathobelana lamalunga edale le-cabinet ukuze asebenze okuqotho. Kodwa ibandla le-MDC Alliance lisole uluhlu olwethulwe libandla le-MDCT. UChris Gande uxoxe lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance uMnumzana Felix Magalela Mafaswanda ngalolu daba.
Asethuki njalo akusimangalisi ukuthi uzama ukuphambanisa ibandla labantu MDC Alliance elithungamelwa ngobaba Advocate Chamisa. Kungenani abantu sebesazi ukuthi uvele uhloseni. Ngalokho Mahlabe Zulu asizihluphi, kodwa lokhu yiko kuzamdiliza kakhulu ngoba abanye abantu ebevelela befuna izikhundla bathiwe sebezabona sibili ukuthi lo ngumdlalo wempisi, umdlalo wabatwana ongalalu. Yiko ke siyaqonqosela ukuthi lizabona amanye amabizo afana lalo Dr. Mashakada labophini oludenga edesebenza zabo. Hayi, laba abantu siyabazi baqala ukusebenza leZANU-PF ngesikhathi se-constitutional commission ethungamelwa ngubaba uMgabe lo Jonathan. Singazihluphi ngabantu abadinga ukuhuquluza imali. Bangabona ukuthi i-term yabo ye-parliament si-4 years sebezama ukuyangena kwenye indawo kwenza ukuthi baqalise kutsha.
Kodwa lokhu akudingisi na ukuthi leli bandla liyazama ukuthi lilungisise izinto elizweni?
Lokhu kusitshengisa mhlophe ukuthi ufuna ukuphambanisa abantu ebandla le-MDC Alliance ngenxa yokuthi uma se-campaign efaka ama-posters akhe ufaka ibizo lithi MDC Alliance. Kanti waxotshelana abantu eParliament uma enethe baxotshela ukuthi baphuma kubandla le-MDC thi bayaforma i-MDC Alliance. Namhlanje sevuka naye sengu-MDC Alliance. Hathi siyakwazi ukuthi uncediswa ngama-court, uncediswa iZANU-PF, isenze iZANU-PF senzele ukuthi because i-confusion iphambanisa abantu ukuthi sokuthiwa beya-register abantu bengarejisti. Nampo uMnangagwada wabo Jojaramba sebehlabala la besithi uChamse ngawina azasebenzisa amasotsha. Konke lokhu lingesabi kwethusele ukuthi lina licine vele lingavoti, bafuna ukuthi libone inhliziyo kuthiwa i-apart umondlula lezanu basebenzela ukuthi kungenziwa ama-by-election, kungenziwa i-2023 elections. Besithi akuhlale 7 years ngoba bayakwazi ukuthi abalabantu lilimuke ukuthi amasela labahuquluzi benotho labantu abagangileyo benza khona. khonoko sivele labo siyabazi ukuthi vele bengekho eqinisweni besebenza lezano PF ebusuku mahlalo ezulu liqaphele izitha siyeza ezinyenge eziyaqamba amanga kwezokuthi phambaniseke enqondweni.
Lo umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafaswanda obexoxa lo Chris Gande we-Studio 7. Umbukiso weZimbabwe International Trade Fair usudluliselwe phambili njalo. Lokhu kungenxa yokwengezelelwa kwesikhathi sokusebenza kweziqondiso ze-level 4 COVID-19 lockdown ngumongameli Emmerson Mnangagwa ngamaviki amabili. Umbukiso wezamabhizinisi lokuthengiselana usuzaqhutshwa mhlaka 21 kuze kuyefika mhlaka 24 ngenyanga kaMpandula. Ubathabile masuku sethulela lolu daba ngocweleyo.
Sokungokwesibili lonyaka umbukiso wezamabhizimusi lokuthengiselana owezTTF udluliselwe phambili ngenxa yemigoqo elethwe lubhubhane lwe-COVID-19. Umnumzana Effort Ncube, umqondisi wenhlanganiso eZimbabwe National Consumer Rights Association, uthi leli nyathela lidala ubunzima kumuntu wonke hatshi osomabhizimusi kuphela.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kuveza kahle kamhlophe ukuthi isimo kasikami kahle kwezamabhizinisi ngokuba nxa ngabe i-COVID-19 lokhu bavimbele ngendlela ebavimbele ngakhona kusho khona ukuthi bayalimala kakhulu. Kakulimali bona kuphela abamabhizinisi, kulimala izisebenzi, kulimala abathengi ngokuba imali yabasebenzi ivela ekuthini amabhizinisi asebenze. Ngakho ke kuyadingeka ukuthi ngokuphangisa kuzanywe zonke indlela ezakwenza ukuthi amabhizinisi abuyele endleleni yokusebenza ngendlela efaneleyo.
Umnumzana Mike Ndiweni, umqondisi webulawa Vendors and Traders Association, uthi akuba mangalisi ukuthi umbukiso lo usuphinde wadluliselwa phambili. Unkosikazi Molen Kiwane, isakhamuzi sakobulawayo, ngomunye wabasekela leli nyathelo elithethwe ngabeze-TTF.
Ukudluliselwa phambili kwe-trade fair kulicebo elihle kakhulu. Ngokukhangela ukuthi amanani abantu ababanjwa i-COVID abekhwela esehla, ukutshengisa ukuthi kule ngozi enkulu kungayekethiswa. Siyabonga ukuthi kunanzelelwe kusasemasinyane ukuthi kuqale kukhangelisiswa ukuthi umumo wakhona unjani, abantu belokhu belandela izixwayiso zempilakahle.
Umqondisi weZimbabwe International Trade Fair umnumzana Nick Ndebele wenqabe ukuphendula imibuzo wayedlulisela kusikhulumeli senkampani le obelokhu engaphenduli ucingo. Umgcini sihlalo wenkampani yeZimbabwe International Trade Fair umnumzana Busisa Moyo ukhiphe umbiko wokudluliselwa phambili kombukiso weZTTF ngolwesibili ntambama. Umbiko lo uchaze ukuba uhulumende uvumelana lesinqumo leso ngoba amalanga ombukiso abezabe ephakathi kwesikhathi abantu bevinjiwe ukuhamba besuka kwelinye idolobho besiya kwelinye idolobho. Lokhu bekuzenza osomabhizimusi abaphandle kwakobulawayo bathwale nzima ukuhamba belanda umbukiso. Umoyo uqhubeke ethi labo abaphathekayo kumbukiso weZTTF kabathathe leli thuba njengesikhathi sokuba balungiselele ngokujulileyo ukuze nxa usufikile wenziwe okwezinga eliphezulu. Ngimele Studio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Kuhlelo Woza Friday silomculi owaqala ecula ingoma zokholo lwesiKristu kodwa osecula umdumo we-Afro Jazz uStanley Nyathi. Umdluli ngokuzalwa udabuka eNkayi kodwa okwamanje usebenzela le-South Africa. Asizwe nexoxa lomsakazi we-Studio 7 u-Ezra Chisasanta.
Nyathi ulamadlaladi amabili engoma zokholo atshisa kakhulu. Dab umoya wapheka lesithathu lona kodwa selefikile ngoba leyo lomdumo weAfro Jazz hilo aphathele lona namhlanje akukhumbuza abalaleli udabuka ngapi
ngibuya phansi le enkayi senginama album amathathu eyokuqala ibi gospel esibili igospel njalo esithathu yamanje iAfro Jazz
asizweni ke ukuba umfakanyazi kungani oguqula umdumo aqala ngawo esiwa kwezokholo ngena kuAfro Jazz.
Yes, ngi decide this time around ukuthi ngicule iAfro Jazz ukuze ngikwazi ukuaccommodate ontanga abasese bancane, ngibuye futhi ngiaccommodate abantu asebadala, ngiaccommodate abantu abahambayo esontweni, ngibuye futhi ngiaccommodate abantu abakholelwa emasikweni.
Ayamangaza ngizinto bang up surprise yem kuwa bang ay kila
wethule indlalathe ndizwakala nemnandi lona libumitheni wendluli
iqukethe ingoma ezikhuluma ngomzilikazi iqukethe ingoma ezikhuluma ngehighlander iqukethe ingoma ezikhuluma ngothando so ngamafitshane ingoma lezi ziyakwazi ukuthi ziaccommodate noma ngumuntu ongakanani noma ngumuntu okholwa ukuphi.
Namhlanje kuZulu ohleze kusekela emsebenzini yakho
uxhaso lwenu luqhakathekile kimi ama CD asetholakala iYouTube channel ithiyona Hlabezulu TV yatholakala ku Twitter Stelinyathi yatholakala ku Facebook Stelinyathi also kune page elithi lona Hlabezulu TV ku WhatsApp ngiyatholakala njalo 073 453 3075. Ngiyabonga kakhulu Dawu.
Uzahlala esiya phambili ecula imidumo etshiyeneyo ethandwa ngabantu. Uyabazilayo uhlelo woza Oza Friday baraso nemnandi igile lonke igama lami ngenza Jesus ba
Oh,
ngumculo we Afro Jazz okaStandy Nyathi odabuka eNkayi kodwa okwamanje osebenza eSouth Africa. Singakehlukani esikhangele ezinye izindaba ebezikhokhela. Abenhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions sebekhweze emthethwandaba waphezulu weHigh Court udaba lokuphikisa ukubanjwa ngamandla kwezisebenzi kuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 vaccine. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngisithi libe lempela viki enhle.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kustudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.